Zimbabwe Tato Famba Watching yakadonjwa neMinister of Women Affairs muna 2014. Vasikana vedu vakuita marize kuMinister of Affairs avo vava vanogona kutengawo vari kutenga vachizwa kuti ndinochinja after how many hours, nekuti tiri kunyatsotaura nezveutsanana kana vana vachitere. Saka nemachifu edu ari kutidetsera, nekuti kana vakatarisa zvinhu zvekutevera izvi zvine zvekuita netradition kakawanda. Saka ndizvo zvinhu zvaiita kuti vasikana vasapinde muzvinhu zvedevelopment zvinhu, nekuti vainzi chimbomira. But macommunities ari kuparticipata and vari kuunderstanda kuti aiwa, mwanasikana kana ari pamwedzi chinhu chiripo kuti munhu wese wemukadzi anongotevera. Saka muZimbabwe tirikukurudzira kuti vanhu vadetsere mwanasikana kuti asarove kuchikoro, nekuti tikutarisa kuti pamwe kurova kuchikoro kunozomuita kuti afoire.
Tinoona kuti mune zvirongwa zvamakaronga kucherechedza zuva irori ranga richicherechedzwa pasi rose rekuteedza kwemwanamusikana. Mungatitsanangurira kuti zvirongwa izvi ndezvipi?
NeFriday tiri kumasvingo kuchikoro chinonzi Chirichoka. Ipapo kuchasangana zvikoro zvichipemberera, tichaita match pane Cross Point tikabva ipapo vana vouya vachikukidzana nemapoemu netembo, vozoita madrama. Then masikati tichaswera kumasports vachikompitawo. Isusu gore rakapera seSMV Zimbabwe takatenga marotating trophies. Saka last year kwakahwina mamwe maschools, saka vakukukidzanawo futi kuti vahwini. Tine women's soccer neboys soccer. Saka vasikana nevakomana vanenge vachitambawo bhora vachikwikwidzana. Tinenge tine maspeeches ari kubva kune vanhu vakasiyana vemunharaunda. Ende gore rino ritoda kuti tiratidze kuti FNV Zimbabwe handiti yakaintroduce chirongwa. Zvisei isusu programu yakatora muna December. Tiri kuenda kungosanganawo pati idistrict remasvingo rangoita roga richifoundwa neimwe company inonzi Fencraft Engineers. Fencraft Engineers yacho ndiyo yaitivakira maincinerators kuzvikoro. Saka gore rinopita rega sedistrict. Saka kana takatarisa zviya zvekuti district inosara yakungoita yoga yoga, tiri kufara. Then neSaturday yacho inenge iri musi wa4 uko kugokwe South, kuri kuuya gokwe North nemberengwa, iyoyo iprovincial launch. Vachaitawo mamachis, voita maspeeches nezvimwe zvavanenge vachiita. Tobva ikoko kuti vamwe vachasangana kuinsiza, vamwe kumangwe vachidaro daro. Saka izuva ratiri kunyatsopemberera. Ndakanzwa nezuro muradio sizi ndive kumash east here, kune imwe organization futi yakaripemberera musi wa28. Saka gore rinongopera richingopemberera.
Tinoona mune zvirongwa zvekudzidzisa vasikana vechidiki kuti vagadzire ivo zvekushandisa kana vari kuteera. Mungatitsananguriro kuti zvirongwa zvipi izvi, uyezve muri kuona vana vachitadza kuenda kuchikoro here vechisikana kana vari panguva yekuteera?
Pari zvino patisati tasvika pamwe varipo vari kutadza kuenda kuchikoro, but madistrict atiri kushandirako ari 11 ari kumasvingo kuMidlands, maSouth and maNorth. Tiri kuona sekunge zvaderera. Vana vari mumadistrict vacho vari kusona atinoti mareusable menstrual pads, vanhu vari kungoti marambo marambo. Mapads aya tinongotevedzera riya rinotengwa kuzvitoro, tinoriisa kuti rive nemawings, randoti nzeve dzinobata pabhuruga raimwana kuti akwanise kuenda kuchikoro, akwanisewo kuita masports. Saka vana vari kumasona iwavo. Madzimaiwo tine vanonzi mamothers group, madzimai anosangana achimasona vari kumatengesa vachiwanawo imwe mari yavanozoshandisa kumba. Vamwe vano kuvashenzisa ivo kana kuti anoshandiswa nevana vavo.
Mune ramangwana zvii zvamungade kuona zvichigadziriswa panyaya iyoyi yekubatsira vanasikana panyaya yezvekushandisa panguva yekuteera?
Here mangwana kana tichishanda nezvikoro tinoshanda nemaschool development committees SDC. Saka tiri kukurudzira vezvikoro kuti ngavaite budget kuti tiwane mapedzi muzvikoro, kuti mwana uya abatiwa nekutevera ari kuchikoro obatsire. Ende maSDCs akutozviita zvinofadza. Zvimwewo ndezvekuti vanhu ngavadzidziswe. Mukaona kuti kana pataifamba muna 2012 tichitsvaga kuti zvii zviri kuita, taimzwa vana mai vachiti ivo ndivo vari kutsvaga mari yokutenga, nesaka vana vaishandisa madhindi. Saka tiri kuti vana baba ngavave involved kunyaya dzekutevera kuitira kuti vana vabatsirike. Saka this is why maybe kuti kana mukatarisa fimu yegore rino iri kuti zvekutevera ndezvemunhu wese chere uri kupi. Saka tiri kukurudzira kuti vanhu ngavabetsere vanasikana kana vachiteera.